13 projects chini pa projects akawanda achinoita kubatsira vanhu vese muZimbabwe nevari kunze kwenyika tichibatsira vana ana mai nana baba so tinovabatsira tichivapa legal advice kuti vanofanira kuita sei kana vasangana nedambudziko recertificate or ringava dambudziko rekuti mwana anofanira kutorwa nemumwe mubereki aende kunosangana nemubereki wake anenge ari kunze kwenyika tichibatsirazve nenyaya dzemainheritance rights dzekuti mubereki ashaya semini nhaka inofanirwa kuenda kana kuvana kana kuna mai vanenge vasara patinoona kuti munyika yedu iyi inogona kuenda kune munhu asiri iye anofanira kutora chinhaka iyoyo saka isusu tinobatsira nezvakawanda
munobatsira sei panyaya yemabirth certificates magwaro ekuzvarwa
ndichapa example yokuti kuti mwana azvarirwa kunze kwenyika anenge azvarirwa ikoko anokwanisa kuti awane birth certificate yemuZimbabwe ezvoni mumwe wevabereki vake ari muZimbabwe nechirungana chidefended by death handiti saka anokwanisa kuti akwanisewo kutorisa ubeti kana vachishuvirwa ubeti rekuZimbabwe anokwanisa kuenda kuembasi inenge iri munyika iyoyo kunenge kuchigarani mubereki mubereki ndiye anoenda ikoko kuembasi consulate office onoapplyira bepi yemwana pane mari bhetibhata haisi mari yakawanda then osvikaogadzirwa futi kuibhepi remwana ikoko oho anokwanisa kufila kana fomu raanokwanisa kufila ikoko toti mwana mibva ari kugara kuno asi akazvarirwa kunze kwenyika isu tinokwanisa kuti tiudze kuti aiwa enda ikoko kuembasi unofilirwa fomu rinobvumira munhu ari kuno kuti akwanise kuterera mwana bhepi saka fomu racho anokwanisa kuritumira nedzimwe dhl or nedzimwe nzira dzakasiyana siyana rekuti munhu anenge ari gadheni kuZimbabwe akwanise kunotora cheti yemwana ende kunoku vanobhadharisa 15 dollars cheti so ndo zvimwe zvatinobatsira especially nyaya dzemabirth certificates
ko zvimwe zvamunobatsirawo nazvo zvingadiwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika
kuno zvimwe zvekuti vabereki vanoa kupepareta asingasanzwisisani asi muchiona kuti mubereki mebe anenge ari kunze kwenyika mebe mumwe ari kune imwewo nyika asi mwana achigara mebe nambuya kunoku kuZimbabwe mebe mumai vari kushuvira kuti mwana auye kupi kunze kwenyika ikoko saka kune maapplication enzi gadenship inokwanisa kuti ibatsire chii ibatsire mai ava kuti vadii vanomuita even vari ikoko sechingo komunikata vari ikoko kuti mwana akwanise kuti awane visa kuhome office atevereke mai vake sometimes unoona kuti mebe mwana uyu anenge ane famili yababa vake which means anenge achida consent but nekuti vanhu ava vatanzwisisani takusangana apa then baba vaye voti hai mini handibvumi kuti zvite zvakadai dai saka inyaya yachininge yakuitwa application yoenda kumacourt kuti mwana akwanise kutravela aende kunze kwenyika kune so custody ndiye kuti unozvimiririra uri wewega kuti uri baba kana mai
vanenge vachidawo kubatai vanokubatai papa
tine masocial media handles atinoshanda nawo tiri patwitter at tunic project 4 then tine facebook tunic project deshi Zimbabwe tunic project deshi Zimbabwe tine website yedu yetuniki www.tuniki.org.zw tine youtube tunic project Zimbabwe tine namba idzodzi dzamafona +2637868937 18 kune landline +2638815 08